zvakaitika ndezvekuti vaisa migwagwa yavo vatumidza mazita zvakanga zvisina kuitwa nekanzo. Asi tiri mubishi rekuudzana kuti kanzo ndo inofarwa kunema migwagwa. Haitiki maresidensivo vakanga vasingagutsikane nazvo, vakangozvibvisa nekuti zvakangoonekwa zvisipo. Asi haisi kanzo yakabvisaba. Haitingi maangiri residence anoziva zvinoita maresidensi kana vasinganzwisisane nezvinhu, nekuti mabylaws edu sekanzo anotaura kuti munhu ega anogona kunemwa after a street achiri mupenyu sitting president.
Saka ivo veZANU PF vati vambouyawo kwamuri here nenyaya iyoyi yekuti vanzwisise kuti ndiani akabvisa zvikwangwari izvi?
Havangakwanisi kuuya nekuti kubva pavakabva kucongress ZANU PF haina kumbogadzikana. Vachiri kurwisana nemafaction, so I think kwavari iyoyo haisi priority, vachiri kumborwisana mumusha.
Vanhu vanofanira kuita sei vasati vapa mazita kana kungava kune munhu akafa?
Vanouya nechikumbiro kukanzo, kanzo yogara pasi zvoapprove.
Imi tinonzwawo kuti sekanzuro makava manyorerawo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo pamusoro penyaya. VaChombo vakanga vati chiyo?
I don't think kuti it was a council resolution, but mea vakanga vangonyora second saying kuti zvinhu zvaitwapo zviri illegal.
Zvii zvamungakurudzira mune ramangwana kuti zvakadai zvisazodzokererwa?
Ndinongoti muzvimbo mega mega mune local authority, whether ipolitical party ine simba kana isina simba, ngavaedze kupa kanzo masimba ayo kuti iite basa rayo dani kuti vanhu vangozviitira voga vasina kupuwa masimba yavo nekanzo.
Asi pane zvanga zvichikanganiswa here vamuzuva nemazita iwaya zvinganzi zvava zvichitarisa guta reHarare kufamba mushure mekunge paiswa mazita iwaya?
Zvinhu zvakangoitirwa mudondo, hapana achanga chichikanganisa. Asi vagari vemuHarare vanenge vaakubvunza kuti zvakaitwa nani nekuti mitemo vanoizivawo.